Vemapato ezvematongerwo enyika vakaita sebato rezanu PF vanoti vamugabe munhu akashandira nyika zvikuru uye vanoti kufa kwavo kwavabaya panyamanete. Munyoro anoona nezvemari muzanu PF vapatrick chinamasa vati vamugabe munhu akashandira nyika zvikuru kubva munguva yehondo yechimurenga kudzamara nyika yavana kuzvitonga vasati vabviswa pachigaro chemutungamiriri wenyika muna 2017.
Tarasikirwa neumwe wedu hongu panogonange pane mashoko nemuono wakasiyana siyana asi kune zvakagonekwawo navamugabe vari panyika. Hakuna unogona zvose. Vanhu vane kutadza, vanhu vane utera, vanhu vane zvinhu zvakawanda zvinogona kurema. Saka tinongocherechedza zvakaitwa navamugabe paupenyu hwavo zvakanaka nezvimwe zvisina kutifadza.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati ose bato vari kushushikana nekuenda kwamufiga nebwe kwaita vamugabe.
Munozviziva kuti pandima yoga yoga pane zvinogonekwa, pane zvinotadzwa, pane zvinofadza, pane zvisingafadzi. Saka tingati isu pakuona kwedu pane zvakanakawo zvakaitwa namugabe zvinosanganisira zvavaizama kutseketudza kuti dei nyika yekwedu yava nerusununguko, rukauya rusununguko asi rwakazenge rwonetsa nekuti vanga vadzokawo mutsoka dzekutanga dzevakanga vamiri vanga vane usveta simba kana tingati vana Smith nehumbe mbindoka. So zvizvozvo zvakambotinetsa zvikuru. Kwouyawo panyaya dzedzidzo, ndonga munodayira kuti dzidzo dzatifambei munyika muno. Zvinova zvinhu zvinofanira kuremekedzwa nokutendwa.
Kunyange hazvo chivanhu chichiti wafa wanaka, vachamisa vatiwo vamugabe vane zvavakatadzawo zvinosanganisira nyaya yekutadza kusimbaradza utongi hwejekerere muZimbabwe pamwe nekutadza kufambisa sarudzo zvakanaka panguva yavaive pachigaro. Mutevedzeri womurongi wemisangano mubato rezapu vamujobhiza nuku vati bato ravo ranga richida kuti vamugabe vazofa havo vasiya vagadzirisa nyaya yeguku rahundi iyo yakakonzera kufa kwevanhu zviuru makumi maviri matunhu ematebeland nemidlands.
Kana pasiyiwawo vanhu tinobata maoko tine urombo nokushayika kwamugabe. Asi isusu semusangano wezapu chokwadi ndechekuti aenda nyaya dzake dzisina kugadzirisiwa. Nyaya dzegukura hundi hadzina kugadziriswa. Nyaya dzokuuraya vanhu, dzokupinza vanhu majeri hadzina kugadziriswa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo vamugabe vakaita basa guru pakuwanisa kwavakaita veruzhinji minda kunyange hazvo vachiti chirongwa ichi hachina kuitwa nenzira yakanaka.
Vamugabe kana takanyanyotarisana nenyaya yeminda vakaita chirongwa chokuti vanhu vapuwe ivhu. Hongu kana tikafamba muAfrika nedzimwewo nyika dzakaita sana Venezuela vanonzi vamugabe igamba nokuti vakaita izvozvo. Asi kana takanatsotarisisa zvechokwadi muno munyika tichaona kuti nyaya iyoyo haina kufambiswa zvakati tsvikiti. Muchaona kuti panga pane huori huye pakafa vanhu, minda yacho yakatoba icharimwi zvaparara.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbova mukuru aiona nezveupfumi mubazi rezvemari munguva iyo vamugabe vaive panyanga vamasimba manyanya.
Panyaya yeminda it was a reaction of other political developments. Asi chida kunyatsotarisa zvechokwadi, Zimbabwe became a pioneer panyaya yeland redistribution. Vakabatsira havo panyaya yekuti vanhu vakakwanisa kuwana access to land, but at the same time hapana kuwanikwa a parallel solution yekuti land yacho isenzeswe zviri sustainable.
Imwewo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo nyika vaClarice Maduku avo vanoshanda nesangano replatform for youth development vaudza Studio 7 kuti vamugabe munhu airemekedzwa pasi rose asi aine zviso zviviri.
Sekuona kwangu vamugabe munhu yaya tingati pachirungu angari a larger than life character. Anowanikwa zvose zvatingakwanisa kuona pamunhu. Utungamiriri hwavo chekutanga hwakapa Zimbabwe kuchitonga kuzere semaZimbabwezi tingachidada neutungamiri hwatakawana kubva kwamugabe tichingobva paindependence. Asi tinonese kufamba kwenguva vamugabe munhu ainyanya kuda simba zvakanyanyisa zvekuti panguva yavazoshaya vanga vari munhu anga akugara asiri kunze asina simba racho ravanga vazotorerwa nevamwe vavo vemuzanu PF vanosanganisira emazano munangagwa vari kutonga pari zvino.
Vamugabe avo vashayikira muchipatara cheGlen Eagles Hospital kuSingapore vasiya mudzimai amai Grace Mugabe nevana vatatu vanoti amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. naBelamine Chatunga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.